pakange paine mfaro mukuru paAmerican Space pachikoro chaNust muguta reulawayo nhasi apo madzimai makumi matatu nevasere vapiwa magwaro avo ekupedza zvidzidzo zvebhizimisi. Amai Rebecca Archer Naper, mumwe wevanoona nezvekutyidzana pamuzinda weAmerica, vaudza Studio 7 kuti vanokoshesa chirongwa ichi icho chinoitwa mukati mevhiki nhanhatu. Vatiwo Zimbabwe ine upfumi hunobva muzviwanikwa zvakasiyana siyana uye zvakakosha kuti vanhukadzi vave mubhizimisi.
All of the women who are participating here, they supported each other throughout their coursework. They helped each other get through the classes. They shared their experiences.
Chimwe chinhu chikuru chakatakira kuve nemadzimai mubhizinesi ndechekuti vanobatsira nekusima munharaunda mavanogara. Mari yavanowana kubhizinesi uye kuchengetedza mhuri dzavo. Vakadzi vose vanga vari muchirongwa ichi vanga vachibatsirana chose muzvidzidzo zvavo zvose uye vachipangana mazano kubva muruzivo rwemumwe nemumwe wavo.
Pakati pevakadzi ava pane vaviri vawaniswa mibayiro yekuti vatenge zvekudya uye vamwe vaviri vapiwa mubayiro wechiviru chimwe chete chemadhora ekuAmerica pamunhu. Amai Patience Kasere vekuhange ava nebhizimisi rinonzi Battery Quip nemumwe wevawana mubayiro.
Battery Quip inotengesa mabhatri emota, tinotengesa zvakare mabhatri esola, malights nekuitawo zvakare masola installation. Ndiri kunzvimbo yematibhelele ndino kuhange Fifos nepane Binga ndoo pandine chitoro ikoko. Mabatteries ndakamaziva kwandakashanda kutora eZimbabwe kwandakashanda kubva gore ra2000. So kwandakabuda vanga vachitangawo chirongwa chemafranchise ndokwandakapiwawo franchise yehwange neVicfos. Saka pane kuti ndingoita zvemabattery emota chete, kuBinga kwandaiva ndakaona kune needs yemalights, masystems madiki madiki akati chipei anokwanisa kutengwa nanhu kuBinga. Saka ndokwandakabva ndapinda mubhizinesi remasora.
Muimbi ane mukurumbira munyika Tariro Chaniwa, anozivikanwa nekuti Tariro negitare, ndomumwe wevakapindawo muchirongwa ichi uye anoti akadzidza zvakawanda.
Ndinoimba uye ndinoitawo zvebhizinesi remhanzi, kupromota nekushanda nevaimbi. Ndakakwanisa kuapply kupinda muacademy of women entrepreneurs awe nechitariso chekuti ndigadziriswa bhizinesi rangu riite zvinoitawo vamwe mabhizinesi masmovie and media enterprises. Ndichingoshuvirawo kuti tishande gwara rakanaka mumhanzi yedu. Ndakaona kuti programu yakandibatsira zvishe kuti nekuti ndakasangana nevamwewo vanga vari panzvimbo yandanga ndiri uye kana takutaurirana tichiudzana nhamo dzatukenda nadzo muindastry zvanga zvichitoona kuti aivaka zvakatoreruka tikabatanidza pfungwa tikashanda chese. Ndakadzidza futi kuti bhizinesi rinoramwa sei, chii chinofanira kuita kuti mari dzinyatsopinda, kana dzapinda dzinofambiswa sei uye how do you invest into your business.
Zvare Patience Ziramba, avo vakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship mugore ra2022 vane bhizimisi ravo rekutsikisa mabhuku, ndemumwe weavo vange vachidzidzisa vakadzi vange vari muchirongwa ichi vachishanda pasi pesangano rePerce One Point. Vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakakosha zvikuru. Chirongwa cheAwe chinobatsira kudzidzisa vana muzvina bhizimisi vechikadzi nzira dzekuwana nadzo mari yekuvandudza mabhizimisi avo kubva kumabhanga, mamwe makambani kana masangano anobatsira munyaya iyi, kusanganisira sangano reUnited States African Development Foundation iro rinobatsira kusimudzira mabhizimisi evanhukadzi madiki. Vakadzi vapiwa magwaro avo nhasi ndevamwe vezana vakasarudzwa kuti vapinde muchirongwa ichi gore rino kubva munzvimbo dzakasiyana siyana munyika, uye chirongwa ichi chakatanga mugore ra2020. Muzinda weAmerica wakasima mari inosvika zviuru makumi mana nezvinomwe $47,000 muchirongwa chegore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.